kuteza muri kuziba kumenya dakawanda ziri kumatare bacabangumira mu babo bacabura iwo bwibane pati yabo abantu kitu si andi zibi ki bari kuiwa ni pia sisi ziwa ndike kuti ayi kitatu ne tungamirwa na bacanisha asi tunozoshandisa ndike kuti patende kuma by election vari kushandisa chiso chavacanisa vachiti uyu ndiye mutungamiriri wedu iwo vacanisa vachiti handikuzivei. Saka tanyora tsamba kubve kuvachanisa vachitaura kuti vanhu ava handivazivi ngavasiyane nechiso changu vamire vega vakadaro hatizivi kuti sei vari kuchemera kushandisa chiso chevamwe zvavo zviso vainazvo.
Mawana mhinduro here kubva kuzeki?
Hatina mhinduro yatati tawana kubva kuzeki kunze kwekuti vasemba vakati aiwa tazviona chasara tichizuva nevakuru tozokuudzai kuti tozofambisa sei.
Ko maendesa tsamba here kuna vachabangu nevamwe vavo?
Isu taendesa kuzeki ndo kwatasiya tsamba iyoyo tikaudza zeki kuti munhu wese anenge auya nemapepa ane chiso chavachamisa musabvuma kutambira mapepa akadaro nekuti vese vanotungamirirwa navachamisa munavo mudatabhesi renyu. Saka vatumira mazita evanotungamirirwa navachamisa vese musi wa15 June 2023. Saka wese asiri palisi iyoyo taramba kuti ashandise chiso chavachamisa.
Ko vakatika ivoyo kwachabangu ava chiso ichi ndo mufananidzo webato racho reCCC nekudaro chinokwanisa kushandiswa pa kumanomination court nepane zvimwe
kumatare vana vachavangu vakaunzara vanoti bumbiro remutemo weCCC yavo mubumbiro remutemo iroro vakati logo yavo inoshandisa chigunwe hapana pakanyorwa zvekunzi panoshandiswa chiso chavachamisa. Saka zvinenge zvaakushamisa chaizvo kuti kunyange nemuzvinyorwa zvese zvavakaita pamberi pematare hapana panotaurwa nezvichese yachamisa vozongoerekana vaa kuti chiso chavachamisa ngachipinde pabaloti zvinofamba sei. Tinoona ari maminimini nechikiribidi chekuita unhubu hwekuda kuti vazezetedzi vavhoti vafungidzire kuti vana vachavangu vari mune rimwe chetero navachamisa kuti vavhoterwe. Isu tichiziva kuti havanei nechekuita navachamisa.
Saka zvii zvichaitika kana vezeki vakasateerera kurudziro yenyu?
Zvoreva kuti zeki inenge yadziya moto wembavha naiyo inenge yaambavhawo tinenge taakuita mapepa tienda kumatare zvekuti tinenge taakuzvizvurudza naivo vezeki kuti vanokurukura pamberi pedare kuti sei vagamuchira mapepa anoshandisa chiso chavachamisa izvo zvisingatenderwi navachamisa vacho.